mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 16 zvita 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu negumi 310. Sachigaro veMDCT vaDouglas Munzora vanoramba mashoko ekuti vakatora mari yebato iri zvisiri pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu negumi 310 zvichitevera kufa kweumwe munhu muHarare nezuro. Vanhu zana nemakumi matanhatu nevana 164 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro, uye vose vakabata chirwere ichi muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi mana nevaviri 142. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi masere nevashanu 85 vafa nechirwere ichi, ichiteverwavo neManicaland ine vanhu makumi matatu 30 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru gumi nechimwe zvine mazana mashanu nemakumi maviri nevaviri 11,522. Vapora munyika vanoita zviuru zvipfumbamwe zvine mazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe 9,599. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubato reMDCT riri kufanotungamirwa naMuzvare Tokozani Kupe, sezvo pave nebopoto pakati pevari kukwikwidza musarudzo idzi dziri kutarisirwa kuitwa nemusi weMugovera. Nezuro mutauriri webato iri vaKalipani Pugeni vakaudza Studio 7 kuti vari kuferefeta munyori mukuru webato iri vaDouglas Munzora, avo vari kupomerwa mhosva yekusafambisa zvakanaka mari inosvika zviuru mazana matatu zvemadhora. Asi vaMunzora avo vari kuramba nyaya iyi vanoti havo mapurisa avabvumidza kuita kongiresi yavo muHarare kunyange vachiri kuda kupiwa mvumo nebazi rezveutano. Sezvo nezuro takanzwa kubva kuna vaPugeni, nhasi Blessing Zulu weStudio 7 azokwanisa kubata vaMunzora kuti tinzwewo divi ravo panyaya yavari kupomerwa.
Zviri kungotaurwa izvi inyaya dzekungosvibisana chete, nokuti taakuenda paelection. Vanhu vari kutumwa nemamwe macandidates aona kuti havana vanhu patiri kuenda pasarudzo dzapresident idzi. Saka inyaya yekuda kungosvibisana chete, inyaya yekuda kungokanganisirana mazita.
Asika vaMunzora vari kuti vane humbo wekuti makatora mari kubva kuhomwe yebato muchishandisa musina kusuma vamwe.
Hapana mari yakatorwa kuMDC. Hapana mari iri missing kuMDC. Hakuna mari yakabiwa kuMDC. Idzi dzese inhema. Ndokusaka National Standing Committee isina zvayakaita panyaya yacho, nokuti yakaona kuti hapana mari yanga yabiwa.
Asi ko idzo mari dzinombobudawo sei muhomwe yebato renyu vaMunzora, zvinofamba sei?
Isu seMDC zvatinoita ndezvokuti kana tichinge tawana munhu awirwa nedambudziko, tinowanzobatsira vanhu ivavo. kana paine zvinoda kubhadharwa tinowanzobhadhara zvini izvozvo. Ini pachangu sa secretary general handikwanise kutora mari muaccount yeparty zvisina vamwe vangu, hazvise zvakaitika izvozvo. Ndagara ndiri secretary general kubva vatsangira vangu ripo kusvika nhasi. Saka ii inyaya yekusvibisana kwevanhu vashaiwa kuti voita sei nokuti havana support yakati kwesere. Ndakataura nezuro kuti kana paine uyo anoti pakabiwa mari ngaaratidze humboo hwacho hudiki diki hawo.
Asika pane vamwe vatsigiri vebato renyu nezuro vakataura nevatori venhau vachiti vatomhangara nyaya yekumapurisa uye vane humboo.
Panzi pane mukomana anonzi Chiso, hatitombomuzivi munhu iyeye, haasitombori mumastructures medu. Vanhu veG40 vanoda kukanganisa sarudzo dzeMDC. Taakuenda kusarudzo dzekunosarudza achatsiwa vatsvangirai. Saka izvi zvinongoitirwa kusvibisa vamwe kuti vamwe vasavhoterwa.
Mune rutsigiro rwevanhu here mubato?
Ndinotenda mayuthi ese nyika yese abuda achinditsigira. Ndinotenda vanhu vekumatebeland south, midland south kwandandiri for the past 2 days nesupport yavandipa. Uyezve ndotenda neruzhinji rwezimbabwe nesupport yavari kundipa. Ini handina kumbobvira ndaita zvinhu zvakadaro nokuti ndinoziva mutemo. Iyi inyaya yokusvibisana chete.
Munyori mukuru webato reMDCT vaDouglas Monzora vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, nhasi dare reHigh Court rinotarisirwa kupa mutongo waro panyaya yakakwidzwa kudare nevaive murongi webasa webato reMDCT vaAbednego Bebe, avo vanoda kuti kudzingwa mubato kwavo kusendekwe parutivi uye kuti kongresi yebato iri imbomiswa kusvika nyaya iyi yagadziriswa. VaBebe vakaendesa muzvare kupe nevamwe kumatare vachipikisa kudzingwa kwavakaitwa mushure mekunge vati muzvare kupe navamonzora vainge vasiri kufambisa mari zvakanaka. Tabata VaBebe kuti tinzwe pfungwa netarisiro yavo.
Chakakosha ndechekuti MDC iDemocratic Party, ende chakakosha ndechekuti MDC inofanira kurespecta mutemo wa constitution yayo. Zvakaitika ndezvekuti vana kupe vakafunga zvokundisuspenda vasina kutevedzera mutemo. Vakazviona kuti havana kutevedzera mutemo vakamhanyira kuti vanyorere tsamba yekuti vandidzinga vasina kutevedzera mutemo zvakare. So ndazvoenda kukoti kuti koti inozviisa pachena kuti aiwa ka ndofanira kuti ndidzosere nekuti haungandidzinge nekuti ndada kuita president kana kuti vanhu vati ngandiite president. Azvidzaro. Chechipiri ndechekuti ke akaita appeal ku Supreme Court yanga iri MDC yanga ichitungamirwa naChamisa iyezve naKomichi yanga ari chairman wacho, ndivo vakaita appeal ku Supreme Court. Sezvo vakaita appeal ku Supreme Court, so vanofanirwa kuti they are also bound by the Supreme Court ruling yacho iyoyo. But vanakupe kuti vati iwo alliance haisi bound by the Supreme Court inhema zakakura idzo, because haungati is not bound iyo iri iyo akaendesa appeal ku Supreme Court. So saka hapana zvekuti MDC alliance particularly ma 2014 structures kufanira kuinda ku Congress.
Kana makatarisa zvakataurwa ne Supreme Court munozvinzwisisa sei? Munozviona sei?
Supreme Court haina kuti iri kuconfirm faction yakupe kuti ndiyo ya MDC, asi yakati ma structures ese a 2014 ngaende ku Congress anochuza mutungamiri. Chechipiri, hazvigone kuti undidzinge nekuti ndada kuita president. Ndakavarova kuvulawayo, sezvo ndavarova vakabva vafunga kuti tikaregerera mukomana uyu ndatopera. Nekutiwo dai takaenda kumanominations kumaprovinces ese, I can tell you ndaivarova maprovinces ese. Chokuinda kucongress kwakusisina nebasa rokuinda kucongress because ndendavarova. And vakaadvisewazve nezvanhu manje kuti aiwa ka chimisai mukomana uyu nekuti mukaragira kumumisa mese munodyiwa. So that's why vachityora mutemo, vachityora constitution yavo, kuti vandidzinge mubati ndazoenda ndazoenda kukoti kuti ndinogadzirisa izvozvo and ndine uvimbo nekuti koti ichandipa kuti ndiindewo futi ndinokondesa and ndikanokondesa ndovarova and ndichavarova zvokuti vese vachafenda
zuva recongress zvarava kuzikanwa imi muchaenda here uye kana maenda muchanosvika modini
zvatiri kutaura nazvo ndezve court application hatingataure necongress court isati yapa ruling congress court inogona kupa ruling yekuti tisaende kucongress kana kuti toenda kucongress neniwo futi ndoparticipata kucongress kana kuti yoti aiwa bebe iwo haufanira kuparticipata kucongress kana kukabuda binduro kukoti kwa kana kuti kukabuda judgment judgment ndiyo ichapa direction kuti zvichamira sei pakongo
vaive munyori anoona nezvekufambiswa kwemubasa mubato remdct vaAbednego Bebe vari parunhare kuHarare nestudio 7 pataenda pamhepo mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muzanu pf vatafadzwa mugwadi vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira Bazi rezveutano rinoti kunyange hazvo wandu hwevanhu vari kubatwa nezvirwere zvepabonde hwadzikira nezvikamu makumi matanhatu nezvina kubva muzana mukati memakore gumi nemashanu apfuura zvirwere izvi zvichakawanda munyika uye zviri kunyatsobata vanhu vane makore makumi maviri nemashanu kusvika pamakore makumi mana nemapfumbamwe Godwin Mangoja anotipa nyaya inotevera
vachitaura pamusoro pemamiriro akaita zvirwere zvepabonde nerurindi munyika pamwe nezviri kukonzera zvirwere izvi kukomiti yeparamende inoona nezveutano mutevedzeri wegurukota rinoona nezveutano Dr. John Mangwiro vati munyika mune zvirwere zvepabonde zvakawanda zvakaita segonoria nesyphilis neHIV vatiwo huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cherurindi rwakadzikira zvichitevera kudzikira kubatwa kuri kuitwa vanhu neutachiwana hweHIV AIDS mukuru anoona nezvezvirwere zvepabonde mubazi iri Dr. Tsitsi Apollo vati huwandu hwevanhu vari kubatwa nezvirwere izvi hwakawandira kumatunhu eMidlands nemashonaland west vati mumatunhu aya zvirwere izvi zvakawandira munzvimbo dzinoitwa zvekuchera goridhe uko kune vanhu vakawanda
So what we have seen is in areas where there are small scale mining activities with artisanal miners these are the same areas that have got high numbers of STI cases and HIV cases as well.
Chatakaona ndezvekuti kune artisanal miners ndiko kwakazara ma sexual transmitted infections ne HIV. Ndiko kunoendwa nevanotengesa bonde uye nekuda kwekuoma kwakaita upenyu. Havashandise makondom kana kuzvichengetedza pabonde.
Dr. Apollo vati umbowo hunoradza kuti munhu mumwe chete pavanhu vashanu anenge aine chirwere chepabonde anenge aine utachiwana weHIV AIDS. Vatiwo zvakawanikwa kuti pavanhu gumi vanobatwa nezvirwere zvepabonde mumwe chete anenge akambobatwa nechirwere ichi vati nekuda kwaizvozvo vari kuita zvirongwa zvekuona kuti vanhu vanogara munzvimbo dzinobatwa vanhu vakawanda nechirwere ichi vaongororwa kuti havana zvirwere izvi here kuvakurudzira kushandisa makondom pamwe nekushandisa nzira dzepabonde dzisingaparadzire zvirwere vazhinji vari kubatwa nezvirwere zvepabonde vachairi vemotokari hombe kana kuti magonyet vanorarama nekutengesa bonde varume vanorara nevamwe varume pamwe nevanofamba munzvimbo dzinocherwa goridhe nezvimwe kana kuti maartisanal miners Dr. Apollo vati pakaita dambudziko pakuendesa makondom munzvimbo zhinji munyika muna 2018 2019 pamwe negore rino izvo zvakaitawo kuti vakawanda vabatwe nezvirwere zvepabonde bazi ravo rine urongwa hukura pazvirwere zvakaita sesyphilis pamwe nekuti vana vasatapurirwe utachiwana hweHIV nana amai vavo vatiwo munhu wega wega anenge aine chirwere chepabonde akaenda kuchipatara kana kukirinika anobva aongororwa kuti haana utachiwana hweHIV here
We also have surveillance for STI surveillance where we regularly
pane zvakawanda zvatinoita zvakaita sekuongorora kuti nzira nemishonga yatinoshandisa kurapa masexual transmitted infections zvinoshanda here pamwe nekunyora vese vanenge vaenda kunorapwa masexual transmitted infections kuti tizive kuti vanhu vangani vanorwara nezvirwere izvi
asi vati pari zvino nyika ina mishonga yakakwana yekurapa ma STIs uye zvakakosha kuti paramende ione kuti vapiwa mari inokwana kutenga mishonga iyi. Munyora anoona nezveutano mubato guru rinopikisa MDC Alliance, Dr. Henry Madzorera, vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti hurumende ikoshese nyaya dzezveutano pamwe nekugadzira upfumi kuti vanhu vawane mabasa vasaswera vachikorokoza.
Zviri kunyanya kukonzerwa nenyaya yekuti izvo vanhu havana zvokuita. Vanhu vari kuenda vachitsvaga mabasa kwakaita sekunokorokoza vachigara kwavanenge vangoungana vasina mhuri dzavo. Vanhu vari kuseparetwa nyangwe nehurumende yacho pachayo haisi kuunganidza amai nababa pamwe chete. Unoona mukadzi ari kuzvishava nemurume ari kukadoma. Kuti vaisei pamwe chete maticha vese, hurumende haisi kuda kutevedzera izvozvo.
Vatiwo mishonga inofanira kuwanikwa muzvipatara kuti vanenge vaine zvirwere varapwe. Dr. Mangwiro vati pane imwe mishonga yave kutadza kurapa maSTIs uye vave kuongorora mishonga iyi kuti vaone kuti inokodzera kuti varambe vachiishandisa here. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Manguja.
Chombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Kuroniko rinoti umwe mwana wechikoro wepa National University of Science and Technology, Jembi Nkosi Sishoma, akapondwa nevanhu vatatu vakange vamuudza kuti vanoda kuti aendese mbatya nemidziyo yavo kuselos. Vatatu ava avo vasati vabatwa vakafushira Jembi Nkosi muguva risina kumbodzika. Motikari yaicharwa naTembi Nkosi haisati yawanikwa. Mukroniko mekare, chipatara chempilo chinoti uwandu hwevanhu vane chirwere cheCovid-19 vari kutambirwa pachipatara ichi huri kuramba huchikwira. Chipatara ichi chinoti vamwe varwere vanoshaya vakamirira kurapwa. Zimlife.com rinoti hurumende yakatarisa Judge Hepers Joe kuve umwe wemajaji masere eInternational Tribunal for the Law of the Sea nekuti vanonzi vakatadzisa kuchinjwa kwemadhora ekuAmerica evanhu akange ari mumabhanga kuti ave maRTGS sezvakange zvataurwa negurukota rinoona nezvemari vamtuli Ncube. Zvichakadaro, Newsday rinoti Judge Happiest Joe vaisa parutivi mutongo wamajistrate Ngoni Nduna vakange vatonga kuti amai Beatrice Mutetwa vasave gweta rinomirira mutori wenhau Hopewell Chingono. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadi pa Studio 7 tiri kuno kuchivhu toda ngokomendawo maera nezviri kuitika panana munzura zvakubuda pachena kuti mwana wembwa asineri musi mumwe chete takuvaona ana munzura vaya zvakuvabata pavaita ngendo vemutemo gaitione kunowira tsvimbo nedu.
Makadi zvenyu vana veZimbabwe, tikuno tinofara. Ndoda kungokwazisa vateereri paStudio 7. Mashoko angu nhasi akamira akadaiso. Ko vamunangagwa, ko mangodika kutumira kavakomana vechidika ava, mauto edu echidika. Ko havasati vamboigwa zvehondo. Vatumireka paMozambiki vanonyaradza hondo. Vanzwa nekurova vanhu pamastreetu. Havazivi kunonzi kurwa hondo kuita sei. Vatumireka pano paMozambiki pamakainda imi muchinoona zvaiitika ikoko. Vatumireka vakomana ikoko vanonyaradza musindo uyu oro noizi iyoyo. Vanodziridza chaizvo chaizvo kuvapanduki vava. Radzadza nekuti vaswere vachiita zvokumanyisana nemavhenda vachipfuura vanhu mustreeti munyika medu vasina kana mhosva. Vatumirei paMozambiki, tatenda.
Zvaiwana Ngwarati, tokodza rikupe takakuudza. Siyana nekuita kuzarupiefu kwaunoita uku. Kuti kwati kwati nezarupiefu, zvaiwana Ngwarati. Ramba wakadzvanya nero. Ra ramba janya bula wayo. Ya ramba maka janya bula wayo. Msambo mpinda toko zani kupe. Ramba maka janya. Munuwe zani. Sasunu urangwena. Saka muna tukupe urumunuwe zani. Munda kutitengeza kuzani. Ya Nero. Uri baba yo. Auri chibaba. Salute you. Neuzo nchamisa. We salute you chamisa. Mwari ngapindire. Mwari ita ya kuda kwenye mpinze Nero pachigaro. Toku na matirasi kune skati chamisa. Shato tanga uko. Shato pera ndo kupera kwasu uko. Akuchina kwa zinyo inga tayamu buza kupi. Kuperega kuti kwati kwati nizanu PF weduwe. Yati tambuza, yati shunguruza, tribulano kodze zironda. Tinoshandiswa kama donge kuno ku South Africa. Iwe ndo paunoti kwati kwati nizanu. Hauchadi kuti tuwane change. Toda change isu.
Pamzuroi, Studio 7. Inigindo ito George Swanda, ndiripa Gwanda. Warume, regaya kwenye mbobi kuramba mbiti nyangaza man. That is not an issue kuti mnangagwa ainda kunoita meeting yokumisa hondo ku Mozambique zvichazodai aiwa siyana inazvo izvi ku handi tichirumbotonga wero kumana murikuti disturb varume regai timbotonga zvedisizvano yezanu PF hatina problems. Wano wanuto jie matuto nguwanza kuna na Europe iku kwa jitito bagu Zimbabwe, South Africa, Botswana, Trutisa na metupo na Mnangagwa, haiwe. Mwacho kana kutubu gara mambu na mambu, wana mgara mbu sangano na Mnangagwa washo. Saka namwe murudi murupu wana Mnangagwa ndiye. Wakangu dawa kwezo kuno gara mbu kwenyeka gara kai kuku, atina problem isi. Se corona zo muri kutaura izvo vanga kompeya mafira vanoita vanhu koko ku Europe nemafira vanoita Zimbabwe totofa zviri nani ka naiwa kumana kutaidza kuti Mnangagwa anogona pamberi na comrade ED Mnangagwa
Masira sei pa Studio 7. Inini ndine message kuna Mr. Big Nico Baby kuti chokwadi chinongoripo ndechekuti MDCT iyo inana kupera na Monzura chinongoro chi project ye ZANPF. This is the reason why I'm going to come with a flash out because it's very important that party in a bank of number is in the one and terera than PF because it's very important MDCT is a puppet opposition. Yaka form you for the purpose of it like weekend MDC aligned. Saka zvese zvekonstitutionalism this and that is avari kutaura izvi zvekuva vanenge vachizvitiwo ndo vanoteedzera mutemo wanakuta inongozonzireve kungovharavharawo vanhu iconstitutionalism iri pamuromo but ivo chokwadi chavanotoziva kwavakananga nemuchimusangano chavo ichi kuti chakananga kupi the reason why ndiona kuti pane very few people vari kudecida kuti patinofanira kunanga kupi vamwe vese havanouriswa dasaiona kuti mayouth paakambodimanda kuti inimi ngatisangane panzvimbo imwechete vana Monzo havana kuzoteerera chokwadi vakatozoita flash out vakazoita fresh them out from vazoitakuzi ivo vari kushanda nemisheni yezanupf zanupf iri kuziva zvainoda kuita navo saka ndozvavanoshanda vachiteerera izvozvo.
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kubva zvaitwa sarudzo dzemutungamiri weAmerica masvondo matanhatu apfuura, mukuru webato reRepublican Party muparamende yeAmerica vaMitch McConnell vakabvuma nezuro kuti vaJoe Biden ndivo vakakunda musarudzo. Asi mutungamiri we America va Donald Trump vachiri kuramba kuvuma kuti vakakundwa musarudzo iyi nezuro magweta ava Trump vakaendesa chimwe zvechichemo kumatare edzimosva kunyangwe hazvo pasina mhosva imwe chete yakambobudirira pamhosva dzinopfuura makumi mashanu dzavakaendesa kumatare. Nezuro kwekare vaBiden vakananga kudunhu reGeorgia kunobatsira vamwe vaviri vebato reDemocratic Party vanoda kupinda muparamende. Tabata vanoongorora zvematongero enyika Dr. Roderick Machekano kuti tinzwe zvavakaona.
vaBiden vasarudzwa neElectoral College nezuro which was kuzadzikisa zvido zvevanhu zvanga zvaitwa nevanhu voti dzakaitwa nevanhu zvatatichingotarisira kuti ndizvo zvichaitika. Electoral College inova ndiyo inozo ine mubumbiro wemutemo weamerica ndiyo inosarudza achava mutungamiriri wenyika. Electoral College yakabva yavhotera vaBiden, saka tingati vaBiden vaita landslide victory maererano nebumbirano remutemo. Electoral College kana ichinge yatosarudza yatoisa yatingati seal stamp yokuti ndizvo zvichaitika. Musi wa 5 or 6 January Congress inofanirwa kusangana. President anova vice president wenyika vaPence vachavandoverenga mavhoti akaitwa neElectoral College zvinobva zvaiswa kudare reSenate kuti ndo sarudzo iripo iyi zvichiva zvinopedzisa kuapointwa kwavaBiden mukuva mutungamiriri wenyika.
vaTrump vanoti nezvakaitika izvi vava kubvumawo here kuti vakakundwa pasarudzo?
vaTrump havasati vabvuma. Handifungi kuti pachava nezuva rokuti vaTrump vachasimuka vakati vaBiden makorokoto makandi rakasi.
vaBiden vanga vari kuGeorgia uku vachibatsira vamwe vari kukambena. Mungatiudzawo pamusoro perwendo urwu?
kuGeorgia tinoona kuti kuchine makwikwi aripo ekusarudza vanhu vanofanirwa kunomiririra state yeGeorgia kuSenate. Saka pane 2 senate positions dziri kurwirwa between maRepublicans nemaDemocrats. Saka vaBiden vaenda kunokurudzira vanhu kuti varambe vachivhota mavhotero avakaita, nokuti vaBiden tinoona kuti vakakunda vaTrump muGeorgia. Saka vari kuda ivo kuti izvo vanhu vakavavhotera vaindezve vanovhotera masenata avo anenge achisponsorwa neDemocratic Party kuitira kuti izvo maDemocrats ave nemajority muSenate, nokuti zvinhu izvozvo zvinodiwa chaizvo kuitira kuti vaBiden vakwanise kuzoita maprogram avo avanenge vachida pasina mhirizhonga.
Sokuona kwenyu kana kuti sekunzwa kwenyu, maDemocrats vane mukana wakadini pakukunda musarudzo mberi idzi?
maDemocrats anogona kukunda pakuti kumaRepublicans tiri kunzwa izvo kuti pane kugununguna kukuru kuripo kwekuti vamwe maRepublicans anogona kusaenda kunovhota. Saka zvinova zvichaita kuti turnout yemaRepublicans ive low, maDemocrats agowanda vachisarudza marepresentative avo. Uye tinoona kuti mademonstrations dzakaitwa kuWashington vanhu vaisapota vaTrump vaitokurudzira vanhu kuti musavhotere masenate avo emaRepublicans nokuti havasi kusapota cause yavaTrump. Saka pane zvinhu zvinorerekera kusaidzi yemaDemocrats kuti vanogona kukunda vagotora majority ekuSenate.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Roderick Machekano vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Kambo kanobva kuna John Chibadura. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu negumi 310. Sachigaro veMDCT vaDouglas Monzora vanoramba mashoko ekuti vakatora mari yebato iri zvisiri pamutemo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndiri Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.